chekutanga ndinoti manye notion yekuti ZANU-PF or anybody else in this country anoona ma NGOs as my enemies of state. That is not true. Dai zviri chokwadi, handifunga kuti munyika muno muine NGO imwe chete. Munyika muno mune thousands and thousands of my so-called NGOs anouya aine zvinangwa zvetinoziva kuti hazvina kunaka, hazvisi friendly, hazviendesi nyika kumberi, zvinangwa zvekuda kubvisa hurumende yakaiswa pachigaro nevanhu through maregular elections anoitwa munyika muno, zvinangwa zvekuda kuti walobe for masanctions that anoiswa achitadza upfumi, achitadza upenyu hwevanhu. Saka fact yekuti ari kuexisana nhasi despite hunhu hwavo husina kunaka inoratidza kuti no, hakuna munhu anovaona in that light. But gainditaura zvakare nechiti hapana munhu anoda kushamwaridzana nevanhu vanokanganisa national security, vanhu vanokanganisa economic welfare yevana veZimbabwe, vanhu vanokanganisa democracy yenyika. Munhu handifunga kuti pane anofa akasekerera izvozvo. Mukaenda even kana kuamerica uko vanhu vakaonekwa vachiita maitiro akadaro vanobhanwa, vamwe vacho ndo vanozonzi materorist, vamwe vacho vaswera vachivharirwa kuna Guantanamo Bay because zvinenge zvichionekwa kuti this is not in the national interest. But isu tinosiya kwenguva yakareba tichiya vanhu vachiita maitiro akadaro uchiti aiwa isu answer yedu as a democratic country and certainly as a democratic party ndeyekuti vana veZimbabwe vanosarudza zvavanoda musarudzo dzatinoita, ende vakataura zviri pachena musi wa 31 July.
Iro boka reZimbabwe Human Rights Commission rakauya kwamuri richida kuti mukurukure pamusoro penyaya iyi, makasununguka here kugara nawo pasi muchitaura nezvazvo?
Isu munhu anouya achida kugara nesu pasi achikurukura muutsvene, madoors edu they are always open. We have an open door policy. Hatirambidze vanhu kuuya vachenengedza nesu kana vachitaura nesu, asi chetinongoramba ipfungwa dzevanhu, zvinangwa zvevanhu zvisingaendese nyika kumberi, zvinoda kunza masanctions, zvinoda kubvisa hurumende inenge yakatarudzwa nevanhu maelections anenge akadeclare nenyika yese pasi rose kuti they are free and incredible. Izvozvo ndo zvetinoti aiva vana veZimbabwe, tiri vana veZimbabwe tose, ngatinge tiine mavalues enyika, mavalues anoendesa nyika kumberi, anochengetedza upfumi hwenyika, kwete kuti vanhu voswera vachida kusvaga pocket money, vachida kuswera kutsvaga upfumi nenzira dzinokwadza nyika. Kwete hatibvumirane neizvozvo, tinoti vanhu vakadaro ivavo ngavafunge kairi, nekuti hatimbosakafara nemaitiro akadaro. But no, if anybody wants to come and engage with us, we have, like I said, an open door policy. Vanhu vanouya tokurukura zvinoendesa nyika kumberi.